Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina zvita 28 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaive mukuru wemauto retired General Constantino Gouveia Dominic Nyika Dzino Chiwenga vatauriswa mhiko yekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mapato anopikisa anoti haana kunyanyoshamiswa nekutoriswa mhiko kwaitwa vaChiwenga. Nengo dzeMDC dzinorohwa mhirizhonga inonzi ine chekuita nezvematengerwo enyika yakaitika kumarondera West. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vemukuru wemauto vaConstantino Chiwenga pamwe navaKembo Mohadi vatoriswa mhiko nhasi yekushanda sevatevedzeri wemutungamiri wenyika pachirongwa chaitirwa kuState House. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
VaChiwenga navaMohadi vatoreswa mhiko pagungano rapindwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, makurukota ehurumende, mhuri dzavo pamwe neshamwari. Vanhu vakawanda vafara nezvaitika vachiti zvinozadzisa basa rakatangwa pakabviswa pachigaro vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe munambudzi. Mudzidzisi wezvidzidzo zvepolitical science paUniversity of Zimbabwe Professor Charity Manyeruke vati zvichitevera kugwadzwa kwevaviri ava zvakureva kuti vaMnangagwa vave kukwanisa kuita basa ravo nemazvo sezvo vave nevatevedzeri. Vati kutoreswa mhiko kwaitwa vaChiwenga navaMohadi kwazadzisa urongwa hwekumba hurumende itsva sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika.
Vazadzisa zvanga zvichiexpectwa neconstitution yedu, uye munongozviziva kuti constitution yedu ndiyo vanhu, kunobva vanhu ndiyo constitution. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo. Tichitarisawo nevanhu vaapoindwa naPresident, vanhu vane nhoroondo yekutungamira yakanaka zvikuru.
Mumiriri wenyanga South muparamende zvakare vari gurukota rezveunyanzvi hwekushandisa mishina yechizvino zvino vaSupermanduwanzira vaudza Studio 7 kuti hurumende yakwana chasara kuchiita basa.
Chinangwa chaapo chaachekuti vanhu vawane mabasa, mafactory avhurwe, minda yese ishande, vana vafare, vaende kuzvikoro, mayunivhesiti ashande zvakanaka. Zvese izvi ndo zvabva pano.
Hanzvanzi yavaMohadi amai Lisa Singo vaudza Studio 7 kuti vafara nekugadzwa kwehanzvanzi yavo, uye zvaratidza kuti nyika inovimba nemhuri yavo. Vati vanovimba kuti vaMohadi vachaita basa nemazvo, uye pavanotadza vanofanirawo kuregererwa.
Panenge pachikanganisiwavo munhu anoudziwavo mune zvakanaka, kwete kushoropodza munhu. Munhu munomukudza zvakanaka ako kuzogadziriswa zvinenge zvichida kugadziriswa, tinonzwa kufara chaizvo.
Munin'ina wavaChiwenga vaMasimba Chiwenga vati vanovimba nemukoma wavo, uye vanotarisira kuti vachashanda sezvakatarisirwa neveruzhinji.
Hatinovibvisa kuti nyika ichafambira mberi, haidzokere mumashure. Zvese zvirongwa zvese zvichada kuitwa munyika zvinofanira kuitwa negwara rakanaka, zvichifamba zvakanaka.
VaChiwenga navaMohadi vagadzwa sevatevedzerwa vaMunangagwa muhurumende, zvichitevera kugadzwa kwavo sevatevedzerwa vaMunangagwa zvakare muZanu PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Vemapato anopikisa vanoti havana kunyanyo shamiswa nevanhu vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vave vatevedzeri vavo muhurumende. Mashoko aya anotevera kutoreswa mhiko kwaitwa retired general Constantino Gouveia Dominic nyika dzino chiwenga pamwe navakembo Mohadi yekuve vatevedzeri vava Mnangagwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webato Movement for Democratic Change inotungamirwa na Morgan Tsvangirai vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti kwavari zvaive pachena kuti mabvisirwo akaitwa hurumende yava mugabe nemauto mahuto aida simba rekutonga. VaGutu vati kunyange hazvo kubato ravo zviri pachena kuti hurumende yava Mnangagwa ihurumende yemasoja, vati vacharamba vachiongorora zvinoitwa nehurumende iyi mazuva ose. VaGutu vati wazvivashamisi kana vachiwenga vakazotora chigaro cheutungamiriri pane ramangwana.
Zvanga zviri pachena kuti zvavakaita vachitora power chinangwa chavo chachiri kuti vapinde pakudya. Saka zvaongoshamisa apa ndechekuti handizivi zvakaitwa nemasoja kuti zvazviri zvinangwa zvokuda kubatsira vanhu here kana kuti zvanga richingo basa rokungoti vanodawo kutsvaga iye anonzi muchirungu time to eat. Ticharamba takaongorora isu tichida kuona kuti kuchawira tsvimbo nedobwe ndokupi, nokuti pari zvino zvaangotaridza kuizvo kuti hurumende yava hurumende yakutongwa nemasoja ingangonzi muchirungu military unda.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwai vati vose bato vanotyira kuti vemabhizimusi vanogona kutya kuya kuzoita mabhizimusi munyika, vachiti Zimbabwe inyika inotongwa nemasoja.
Isu hationi sokunonzi vari serious kana vachizadza masoja muhurumende. Ivava vanhu vava kuzoita kuti nyika itadze kupindika, itadze kuinvestika, vanhu vatadze kuita mabhizimisi muZimbabwe nokuda kwekuti inenge yava nyika inoshisa inotongwa nemasoja.
Bato rePeople's Democratic Party rinotiwo zvinosuwisa kuti masimba ekutsvaga vatevedzeri vemutungamiriri wenyika pamwe nemakurukota ehurumende hazvisi mumaoko everuzhinji. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vati havazivi kuti vanhu vakabva kumauta vakaita sana vachiwenga vachachengeta vana veZimbabwe zvakanaka here.
Mapresident emuZimbabwe anenge varume vemusengabere, ruzhinji rweZimbabwe haringochuzi. Pane vanhu vanongogara pasi tarisa votoita mapresidenti votoita maminista pasina kana kuti vanhu vapinda munyaya yacho. Saka murume anouya nemutoro uyu hauzivi kuti achava murume akanaka here, achakuchengeta zvakanaka here, achapedzera mhuri here, mhuri ichakura kana kuti achangogara achikuzvambaradza achikutambudza semudzimai. Saka takatarisa history yavana chiwenga navamuhati haizi history yakanyanya kujeka. History inonge ichiita kuti vanhu vange vasatarisira zvakanaka zvikuru. Asi tine vimbo rokuti vachachinja, tine vimbo rokuti vachaona zvido zvevanhu sezvo vakaona chido chevanhu chokuti mugabe abve.
Vanotaura vakamirira bato rezapo vaiptule Maposa vashorowo zvikuru mapiwirwo ari kuitwa zvigaro muhurumende yava Mnangagwa. VaMaposa vati ivo vari kuona kuti zvigaro zviri kupiwa semubhadharo kuvanhu vakabetsera vaMnangagwa kupinda pachigaro.
Asi toziva kuti hazvisi kuitwa nekuda kwokuti vanoziva basa kana kuti vanodeserva kana kuti it's on merit chaiwa. Tinoziva kuti ushamwari huri kuitika pa uye pari kubhadharana kubatsirana kwakaitika kuti vaMnangagwa nemashamwari avo vapinde pautungamiri hwenyika inei. Zvinhu zvinoti zvinosiririsa kana takanyatarisa mamiriro akaita nyika inei kuti mapositions ari kupiwa neuzivana ari kupiwa neushamwari kwete nekuziva basa kana kuti nekugona basa kana kuti nekugona kushandira nyika asi nekuda kweushamwari. Zvinhu zvichatitsorera kumashure zvakanyanya.
Vachiwenga ndivo vakatungamira mauto kubvisa vamugabe pachigaro pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy icho chakatanga musi wa13 Mbudzi, vachiti vaida kugadzirisa zvinhu zvakanga zvashata munyika kusanganisira kubvisa nhubu dzakanga dzakakomberedza vamugabe apo vaitonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Rimwe remasangano evadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ runoti zvakaitwa nehurumende zvekuisa bazi ravo pasi pehofisi yemutungamiri wenyika hazvina kunaka. Chiziviso chakaburitswa nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba chinoti bazi rezvevashandi vehurumende rava pasi pehofisi yemutungamiri wenyika. Mutungamiri wesangano rePTUZ vatakawafira Zhou vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti sangano ravo richasvitsa kunyonyota kwaro kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sezvo mashandiro avo asina kujeka.
Panoti nefeo because panoda kutanga kugadzirwa mutemo. Mutemo unozozivisa masivu kuti azive kuti anenge achishanda sei. Kuda kumbunyikidza vashandi vemasivu senzi kuti vashande semadhongi. Ndofunga kuti vamanya kumedza kutenga kuchada. Masivu chevenze vanhu vari maprofessionals vatanga vagara pasi nehurumende vachiudzwawo kuti basa ravo vanenge vachishanda sei uyezve vachipawo zvavanofunga kuti vangashanda zvakadini. Hationi sekuti pakanaka kuti tongofuma tichiudza kuti vashandi vehurumende vava kushanda vava under the president's office.
Sei muchidaro?
Hazvina unyanzvi nokuti mashandiro acho anoshandira sei. Tifunira kuziva kuti mutemo ukakanganisa kana kuti uchishanda unoripota kuna ani zvakadaro. Zvinotyora kuti bumbiro romutemo takangozomuka purezidendi vakutoti masivhu chevhenzi ese atova pasi pangu. Ndiona sekuti hazvina kunyatsokunaka yatova command style.
Chamunotya kuti chingaitike chii?
Kana masivhu chevhenzi achishanda pane chitichi inonzi job security inofanira kunge iriko. Mabasa akangochinja usina kuudza. Zvinokwanisa kuti vamwe basa vanokwanisa kupererwa nebasa, vamwe mapezeni avo anokwanisa kuzonetsa kuteera kuti unoteera kupi nokuti maofisa anenge achinja. Uyezve tinenge tichifanira kuziva kuti vanotungamirira vacho unoripota uchienda kupi, vamiririri vamasivhu sevhenzi vanotaura nani. Saatifunga kuti zvanga zviriko zvina maline ministry okuti ino ministry of education kune vamwe rest of civil servants.
Zvino zvazvadari chamunoda kuona chichiitika chii?
Isu tinofunga kuti parizino tinoda kuti tinonyatso tinyorere purezidendi tinyatsozivisa kuti mashandiro aya anenge achishandiwa sei uyezve tipuwe mutemo unoratidza kuti tinenge tava kushanda sei tava kugazenewa sei. Ndofunga ndozvingapa kuti tiende mberi uyezve tava kubhagenawo sei samasivhu sevhenzi wana collective bargaining zvezva kushanda sei. Hatinyatsofara nezvavaita. Todangovakurudzira kuti mufuture vanofanira kuzivawo kuti kutaurira zvinhu zvakanaka. Isu hatitambiri zvaita negovernment. Tinotambira kuti government irifanira kurespekta mitemo yainoita iyo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Zhou vachitaura vari parunare natanonoka wandi weStudio 7. Vamwe vechidiki vebato reMDCT kuward 10 kumarondera West vanoti vakarwiswa vakakuwadzwa nemusi wechipiri pamushandira pamwe mushure mokunge varwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF. Mumwe wevechidiki ava vaShadrack Nyamanhindi vanoti vakarwiswa mushure mokunge vanetsana nevamwe vechidiki vezano PF zvichitevera kushaya kwehanzvadzi yavo kuchitungwiza asi yakazonovigwa kumusha kuward 10. Vanyamanhindi vanoti vezano PF ava vakanga vasingade kuti hanzvadzi yavo ivigwe mudunhu umu vachiti yaive nhengo yeMDC. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rezano PF panyaya iyi sezvo Nare Mbozha yemumwe wechidiki anonzi akanga aripo pakarwiswa vakomana ava yanga isingadayirwi. Taedzawo kunzwa divi remapurisa epamahusekwa panonzi pakaedzwa kumhangarwa nyaya iyi asi mupurisa adaira Nare Mbozha ati titaure nevangonzi Sergeant Chagonda avo ati vanga vabuda. Ngatinzwe hurukuro yataita navanyamanhindi ava vanoti vakatozondorapwa kuAvenues Clinic muHarare.
Nyaya yakatangira pakuti hanzvadzi yangu ini yaive webato reMDC saka akashayika ari kuchitungwiza pauya kuzorigirwa kumusha. Saka akauya nevamwe vake vavanobata navo. Saka kuuya kwavakaita ikoko ndiko kwakatangisa nyaya yese yekuti ipo munzvimbo medu matogara ndine zvandipinda. Saka iye havadi kunzwa repati inowanikwa munzvimbo medu. Saka musi wa25 ndopavakationa tiri kwamushandira gure kupoindi yedu taive kuChristmas. Saka ndopavakatanga nyaya dzavo ndopatakataa kuti takati amunhu anozvitsvagira chii kwa anoda pati ya anoda. Ndipo wakabu watanga unetuana nezi. Yo pataka watapeza patanyara araba wabida panzi. Waka zuhulia wali tu. Waka shika ndipo waka siko tichora waka tuwe kuno panzi. Wabida panzi. Tika wana paine grungwanji la revani. Ndipo waka tutanga kumwa.
Saka maka kuwara rakadi?
Mwangu wakaro wa shaya ndo zinyanyo rwaza. Nimbabu. Nimsoro. Raida wakitika msoro. Watuwa kutaro kwa angu waguma tuze mtuwa 26. Zemaskati. Ndopo taka enda ku police station ya umo osekwa. No mangara. Ka mangara umo osekwa kuya kuya. Awana ku uvura joke. Waka titanga ima enda muno rapa ku hospital. Moya ne ndi. Samba ya joke. Kuti makako wa rasei. Ka enda ku umo osekwa kuya ku hospital. Kuti sila joke pamba sina. Ndopo taka batango joka kumba pamba sina. Sata ikuwa nza kuisi.
Saka mazo dzokera here kumapurisa kana kuchipatara kuti muwane gwaro iro.
Pane vakazotibatsira vakazotichora vamukwenda. Vakatibatsira kuya kuHarare kuenda kumavhiri. Ndokwatarapwa tabaiwa majekiseni nekuturwa maexray asi hasati abuda.
Saka tingati here mhirizhonga yadzoka zvakare mudunhu menyu.
Ya ichokwadi ndozvazvitoratidza nekuti apa tatasa ane maelection. Sazvakutongoratidza kuti ndozvitongoripo.
Saka mune zvamuchaita here?
Ah so far isa patabatsirwa tamirira kuti hanzi imtwe Friday ndo pachabuda mani ndini na maafidavit to atazoenda kuti mapurisa kwacho.
Avanga vari vaShadrack Nyamanindi vechidiki veMDC vanoti vakarwiswa nenhengo dzeZANU PF kumarondera West vari parunare muHarare neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yazivisa nhasi kuti yave kutanga zvakare kupa mavhiza kuzvizvarwa zvenyika yeTurkey zvinenge zvichida kushanyira America. America yakanga yamisa kupa mavhiza muTurkey kutanga kwegore rino senzira yekutsiva kusungwa kwaMetin Topuz, mushandi wepamuzinda muIstanbul aipomerwa mhosva dzechigandanga. Mauto yeAmerica eUS Africa Command azivisa nhasi kuti kurwisa nemuchadenga kwakaitwa nendege dzeAmerica kwakaurayisa nhengo ina dzechikwata cheAl-Shabaab uye kuparadza motokari yaive yakatakura zvombo zvinoputika pedyo neguta guru reSomalia reMogadishu. Vagari vakawanda vekumasvingo vanoti vanotarisira kuti upenyu hwavo uchashanduka mugore idzva ravatarisana naro sezvo zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka muna 2017. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vanhu vakawanda vanoti hurumende iri kutungamirwa naEmmerson Mnangagwa inogona kushandira upenyu hwavo ikapuwa nguva yakakwana gore rinouya nekuti inoratidza kuti iri kuda kuisa mitemo mitsva inogona kuwandudza upfumi hwenyika. Asi vamwe vanoti hurumende iyi haina mazano ekuvandudza upfumi hwenyika sezvo vaMnangagwa nevamwe vavo vaiva makurukota makuru ehurumende yaitungamirwa navaRobert Mugabe avo vakabviswa nemauto pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy. Mugari wemumusha weRodin vazivana ichikwanda vanoti havana tarisiro yekuti upenyu huchanaka vachiti zvinhu zviri kuwedzera kukwira nekuoma munyika apo hurumende itsva yava nemwedzi iri panyanga.
Mamiro akaita zvinhu so far ndikatarisa zvazvakaita paChristmas ndiona zvinhu zvichinetsa kuti fuel yange ikakwira, cash yange ichingoshayika, zvinhu zvichinetsawo kutengekawo mashops.
Asi
vamwe vane mafungiro akasiyana siyana vachiti hurumende iripo inogona kudzosa upenyu hwavo sezvo kwave nemazano matsva anogona kuvaka upfumi hwenyika. Vamunamato Chemhuru, mudzidzisi wepachikoro cheGirls Zimbabwe University, ndemumwe wevamwe anotarisira shanduko mumararumiro evanhu munyika.
Hatinorasa kuti zvinhu zvingangoshanduka pane zvazvazviri. Considering tine new dispensation. Ya tinoona nemapolitics avari kutaura kuti vakwanisa kuita stick kuma zvavanotaura. Toona kuti zvinhu zvingangochinda, zvingangosanduka.
Mumwe mugari waLab Mumanyanga vatsigirawo izvi vachiti muna 2018 vanotarisira upenyu kwavo uye mabasa sezvakavimbiswa nemutungamiriri wenyika.
Nasa kuti gore rinouya ra 2018 nyika ichange ichachinja sezvo tava neutungamiriri hutsva, mapolicies nemareforms. Plus ndikuona sokuti vashandi vachawevedzerwawo mari dzavo nekuda kwehurumende tsva. Ndiona sokuti 2018 haichange ine morari wakati wandei.
Asi vaAlfred Munemo vekwamucheke vanoti upenyu huchatooma gore rinouya uye vanotarisira shanduko kana sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zvakachena.
Maonero edu isu ndeyekuti mamiriro akaita zvinhu chinja chako hapana chachinja. Tisati tutane tariro yakanya kuti yakanaka asi zvenge zvicharamba zvakadai kana kutowedzera kushata kubva pazvazviri.
2018 munoyazvaiona sei? Mukuona kuti muchafara here sevana veZimbabwe sevashandi?
2018 takaitarira inogona kuzotinakira pakati apo patinenge tapedza kuvhota, asi pekutanga tichambotikwadzive hedu zvichindi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika dzinoti zvinhu zvinokwanisa kunaka chete kana munyika mune mari yekunze uye muchigadzirwa zvekutengesera kunze kwenyika. Vamunangagwa vakavimbisa kuwandudza upfumi hwenyika pamwe chete nekugadzira zvose zviri kutadzisa nyika kubudirira. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Hurumende yaburitsa mutemo uchashandiswa pakupa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mari yavo yemudyandigere pamwe nezvinhu zvavanotarisira kuwana kubva kuhurumende. Zvinhu izvi zvinosanganisira vachengetedzi vavo, mari yekurapwa, nzendo dzekubuda munyika pamwe nevashandi vanenge vari pamahofisi. Mitemo yaburitswa iyi ichashandiswa pavatungamiri vose vanoenda pamudyandigere mushure mekuva mutungamiri wenyika kwetemu imwe chete kana kudarika. Mukuziya nezvemutemo uyu, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzemitemo Profesa Love Momadruku pamwe nemurwiri wekodzero dzevano Dr. Patson Dzamara. Totanga kunzwa kubva kuna Profesa Madruku.
Mutemo zvazvakaita ndezvekuti zvinopiwa munhu anenge ari mutungamiriri wenyika paanenge abuda basi hazvisiri kubva muinstrument iyo yaitwa naPresident. Gara zvakanyorwa mubumbiro remutemo renyika rinotaura iro kuti munhu anenge ari president kana akabva pachigaro cheupresident, zvinoenderana futi nemunhu anenge ari president akabva pachigaro icho chekutanga, anopiwa mari yekutambira kusvika afe, inoenderana nemari iri kutambira anenge ari president panguva iyoyo. Ndo zviri mubumbiro remutemo, saka izvo hazvichakwanisi. Then bumbiro racho rinozotaura zvekuti zvimwe zvisiri mari yavanotambira pamwedzi nemwedzi, zvakafanana nezvamataura zvabuda nhasi izvi zvekuti ane vashandi vangani vanoshandira anenge achinzi security akati, izvozvo izvi zvinonyorwa nebumbiro kuti zvinozotarwa muact of parliament. Saka bumbiro remutemo rinosvikidza hurumende inenge iripo kuti ite president uye anenge ari taya zvinhu izvi. Zvokuzoshandi vanenge vari 4 kwete vatatu kana vaviri, anenge aine security nemota dzakati, anenge aine office. Zvezvo hazvina kunyorwa mubumbiro remutemo. Zvinonyorwa manje pasemutemo washandiswa napresident presidential and allowance. Mutemo iwowo wakatotara zvinhu zvinofanira kufungidzwa kuti zvinenge zvichiit tarisirwa kunge zvinhu zvakafanana nezvina president aripo. Saka zvabudiswa nhasi naPresident vamunangagwa izvi hazvizi kuti anzi mwoyo wavo wakanaka kana kuti vanofarira vamugabe. Ndo zvatogara zvichidiwa nemutemo nekuti izvezvi izvi vasati vaita zvavaita nhasi panga patori neinstrument yanga yakatarwa yapulaya kuna vice president wakabva wavaya.
Asiwo tichitarisa kubumbiro remutemo reZimbabwe, hazvisi kuenderana here nezvavaparura izvi?
Ndinei hangu kuziva zvakanyanyisiswa nezvemutemo, asi ndinoziva kuti mushure mokunge munhu abata basa ari mutungamiri wenyika kana kuti ari mukuru nezvenyika anowanawo inonzi pakeji sei iri kupiwa mugabe iyoyi. Asi nyaya iri papa yakangofanira kunge tiri kutaura nezvazvo ndeyekuti pakeji yacho inenge yakati nyanyei, zvinenge zvine udzamu, zvinenge zvine kureva kwakawanda. Ndosaka isu tirikutaura kuti aiwa izvi zvinenge zvine chekuita nekuda kuzviitirawo kana kuti tovazoitirwo zvakadaro mushure mokunge vafe.
Takatarisa mamiriro akaita nyika munyaya dzezveupfumi nebudiriro pari zvino, manga muchionawo sekuti dai zvazvanzidzikiswe here kana kuti dai zvanga zvisina kutoitwa, maonerowo enyu takatarisa ipapapo anotiwo kudii?
Mina hangu ndaisavafarira, handivafariri, asi izvozvo hazvibvise chinhu chiripo chekuti vakafenza, vakafenzera nyika pada vachiporoga nedzimwe nhambo vari mutungamiri. So nekuti vakasenzera nyika vari mutungamiri, munhuwo anofanirwa kupiwawo pakeji yake. Asi pane nyaya ndipo kuti pakeji iyi yakanyanyisa ikutesa kuda kwamaita takatarisa nekuongorora mamiriro akaita nyika nekushayikwa kuripwa zvinhu munyika. Shuwashuwa tochipedza upfumi hwetu tichiti takuendesa kuna sekuru ivo vaye futi handione kunge zviri zvinhu zvinobatsira uye zviri zvinhu zvinoita kuti nyika ienderere mberi.
Vanga vari Dr. Patterson Dzamara vachitaura vari parunare muHarare. Manzwiwo zvakare kubva kuna Profesa Lovemore Maduku vachitaurawo vari parunare muHarare. Muhurukuru yanga ichikokerwa naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheWomen's Roundtable na8pm. Apo tiri kutarisa zvakasangana nevanhukadzi mugore ra2017. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti Nzwisa yekambo gochi gochi kubva kuna Ja Praiser kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vaive mukuru wemauto retired general Constantino Gouveia Dominic Nyikadzino Chivenga vanoteriswa mhiko yekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mapato anopikisa anoti haana kunyanyoshamiswa nekuteriswa mhiko kwaitwa vachiwenga. Nengo dzeMDC dzinorohwa mumhirizhonga yakaitika kumarondera West. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana, mangwanani na6 a.m. Anokuonekaya nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.